manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 31 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa utarisirwa kuenda kuMozambique neZambia kuti vakwanise kukumbira nyika idzi kuti dzipe zesa zvikwereti zvekutenga magetsi. Hurumende yoyambirwa kuti nyika icharasikirwa nemari nemabasa akawanda kana ikaenderera mberi nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organization Act. ZIMSEC yowedzera nguva yekuti vana vabhadhare mari yekunyora bvunzo. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yePSL. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa vhiki rino kuti vaende kuMozambique nekuZambia kuti vanokumbira nyika idzi kuti dzibatsire Zimbabwe nemagetsi. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunogona kunge kurungopedza nguva sezvo nyika idzi dzakabuda pachena kuti dziri kuda mari pamberi sezvo kambani yemagetsi yemunyika yezesa yave nemakore akawanda ichitatarika kubhadhara zvikwereti kunze. Vamunangagwa vazivisa nezvenzendo idzi mumashoko avanonyora vhiki roga roga mubipanhau reSunday Mail. Zesa yakaita chibvumirano neZambia Electricity Supply Corporation Limited kana kuti ZESCO yekuZambia, asi Zesa inofanira kubhadhara madhora mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matatu pamwedzi kana kuti 6.3 million United States dollars. Gurukota runa nezvemhando dzemoto muZambia vaPeter Kapala vakaudza vatori venhau kuti magetsi avari kutengesera Zimbabwe neNamibia ari kubva pagwenya reKafue Gorge. Zesa inotiwo yakaita chibvumirano chekutenga magetsi anosvika 300 megawatts nehydro Kahora Basa yekuMozambique. Sachigaro weZesa vaSidney Gata vakazivisa mutsamba vakuru kuvakuru vemakambani anochera mugodhi kuti vachashaya magetsi sezvo Zesa iri kutadzawo kubhadhara zvikwereti. Zesa inoda mari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 million pamwedzi kuti itenge magetsi anokwandira nyika pamwedzi. Vanhu nemakambani emunyika vanonziwo vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri kana kuti 62 million US dollars kuZesa. Asi rwendo rwavamunangagwa runobatsira here? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Nyika dzemuAfrica dzakatipoteredza sana Zambia, South Africa neMozambique hadzidi rwendo remutungamiri wenyika kuti dzitipa magetsi, dzoda mari. Ndofunga takaona kuti svondo inoita abva kupfuura. Zambia yanga ichida kutipa magetsi aisvika 100 watts megawatts. Vechida mubhadharo we 6.3 million dollars. Zesa yakatadza kureza mari iyoyo tikashayawo magetsi. Saka kufamba nendege kuita mutungamiri wenyika kupedza mari yenyika kutambisa nguva. Chinodiwa chete haisi rwendo asi kubhadhara mari yekudiwa totopuwa magetsi. Nofunga mese makaona kuti pasvondo itapfuura iyi. Zambia iri kumuka chibhenengene pa development yayo zvekuti South Africa ikutotengawo magetsi kubva kuZambia. Isusu takanga tichitotengawo magetsi kubva kuZambia. Utungamiri hweko uri kubata basa nemazvo asi havapi vanhu magetsi kana kupa nyika magetsi mahara. anototengwa nemari.
Saka murukuruzira hurumende kuti iite sei?
Murukuruzira hurumende kuti aiwaka ngavarekete zvekufamba asi ngavatore mari yavari kuti Minister of Finance zvakarongeka. Ngazvichiratidza kuti zvakarongeka nekutora mari iri muhomwe yehurumende yavanoti vanayo votenga magezi kwete kunopema.
Ko tichitarisa mberi zvii zvingaitwe nehurumende kuona kuti dambudziko remagetsi harirambe richiita dambudziko kumikwenyi mezi yavaira mudumbu?
Kuenda mberi kuti magetsi ange achiwanika zvakanaka, ZESA inofanira kupuwa simba rekucharja maprize anova ari profitable. Maprize arikuchajwa neZESA pari zvino ari pasi akanyanya kuderera zvekuti iyo ZESA yachipacho zvayo haikwanisi kuita chehoviri. Saka ZESA haina capacity yekuti iunganidze mari pacho zvayo kuti ikwanise kutenga magetsi kunze kwenyika kana kugadzira muno magetsi. Zvekunyanya kukonzera pati hurumende inoshandisa politics yaakusvika kunyaya dzemagetsi.
Ko sei muchidaro muzvinafundo?
Nekuti inorambidza ZESA kuti ikwidze mitengo. Saka zvazvinozoita ndezvekuti mukachengeta chirwere chinozokurisa. Pamberi apa hurumende ichazoemerwa nazvo izvozvo kuna kuzesa nawo chiwedzera mitengo zvozouya zvakuremera kuvanhu zvakanyanya. Deno ZESA yaikwidza mitengo pashoma nepashoma nguva nenguva. Vanhu vangadai vakati vaadjasta vakajairira kudhara. Saka ZESA yasara kumashure kwazvo kuti iadjaste mitengo yayo ibatana nezvinodiwa pakugadzirwa kwemagetsi. Saka ndozvakapinda kukosha. Ndosaka michiona kuti kunyika dzeona naZambia uko neSouth Africa havasi kunyanya kupuwa mabhel out nehurumende yavo nekuti vanocharja magetsi ari optimal, ayatingati ari viable, ari profitable, anoita kuti kambani yacho irambe iri mubusiness. Ndosaka tiri kupuwa aida kutenga kuZambia asiuchajiwa mari chaiyo chaiyo inoita kuti kambani yekuZambia irambe iri mubusiness. Ndo zvinoitwa business. Ndosaka michiona kuti kumuprivate sector makambani ariko ari kubudirira zvakanaka. Chingwa chelobeozi chagara chiriko makore nemakore nekuti vanocharja mutengo unobatsira kambani kuti idzorere macost nekuitawo profit. Saka ngazvidarowo zvimwe chete kuhurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura pari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagarire evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana kudududza pakuwandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act. Kunyange hazvo paine imwe ongororo yakaitwa nedzimwe nyanzvi iri kuratidza kuti nyika icharasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kana kuti 800 million United States dollars uye vanhu vachirasikirwawo nemabasa. Mukuzeya nezvenyaya yebhiri iri tabata vamavhima.
VaZulu, bhiri iro parakazouya kuparlamendi pakanga patoita maconsultations nyika yose vanhu vachipa zvavanofunga. Isuwo sehurumende takanga tatoisa machanges anodiwa tisati taendesa kuparlamendi. Parlamendi ichizoritora ndokubva yaita futi maconsultations nyika yose ndokubva vatipa masuggestions avo papvo bill ipapo. Vatipa masuggestions ndokubva taisa zvakare mupvo bill imomo. Saka ibill raongorogwa zvakanyanyisa nenyika yose muparlamendi nekunze kweparlamendi. Zvose zvakataurwa zvanga zvataiona kuti zvinhu zvinofanira kuti tikonsidere takatora tikaisa mubhill imomo, tikaisa machanges.
Zvakazofamba sei pakasvika bhiri iri kudare reparamendi?
Takariendesa kukomiti rikadarika komiti rikabvara ripotewa kuna spika nekomiti na komiti chair. Raripotewa seizvozvo zvinoreva kuti bill rava kuenda kune inonzi parliamentary legal committee.
Inenge yotarisa chii?
Yotarisa kuona kuti harina here zviri mubhill imomo zvisiri zvinoenderana nebumbiro remutemo yeZimbabwe. Kana vachinge vaona kuti zveshuwa hapana, tenge toritora toenda naro kuSenate. Senate yonoridibeta zvakare. Kana Senate yazoripasa, zvinenge zvavakureva kuti bhiri iroro rava kuenda kuna president kuti richiiswa zviri pamutemo, rive uve mutemo unoita kuti ndivo wakutevedzerwa nezvemapvo izvozvo. Datenda hangu vazuri.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo po Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Asi tichiri panyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vakaitawo ongororo nedzimwe nyanzvi nezvematambudziko achaunzwa nekuvandudza mutemo uyu.
Nyika dzakaita sana India, takaona kuti zvakaideredza mari yanga yakupinda munyika through ma NGOs in general, not just iwo ma NGOs angari targeted, but zvakaaffecta the whole NGO sector about 10 or so years ago. Hazvina kunyatsa kubuda zvakanaka. Saka hii zvine zvichida tipave nekushandirana pamwe kwakasimba pakati pehurumende, nekuti ndinorangarira kuti pane marecommendations akanga aiswa, zvimwe zvakakosha kuti anga achiitwa taken on board process isati yapera. Tinobva iri kuparliament, but mamwe maspecific recommendations akaiswa nemaNGOs, I think zvakakosha kuti anga achiitwa taken on board.
Takanzwa vanxube vachitivo vari kutarisira kuti panyaya dzebudiriro iyo mari iri kubva kuma NGO yavakati inosvika 750 million ichabatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nekune rimwe rutivi, mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kuti vema NGO vari kuita zvematongerwo enyika, nekudaro mitemo inofanira kusimbaradzwa. Simoni renyu sei pari kuramba pachiitorwa danho iroro nehurumende rekuti mitemo ivandudzwe?
Chokwadi, in fact, one of the major reasons yakanga apiwa nehurumende for my amendment for the introduction of this PVO uyu act iyo ndeyekushaya kurwisana nenyaya dzeanti-money laundering. But isusu takabata taiwa nyaya yeanti-money laundering munyika haisi nyaya yakanyanya iri kunyanya kuti netsa senyika. Even makaona mareports akaproducewa, the latest report yefinancial action task force iri kutotaurayo kuti Zimbabwe has made a bit of progress, and yanga atisi pa big risk in terms of money laundering or even nyaya yefinancing of terrorism. But I think nyaya ingoripo ndeyekuti ma NGOs in general, I think pangori neperception yekuti ari kuita indulge nyaya nepolitics, or whether it's political lobbying or political advocacy. But maonero angu zvinenge zvisina izvozvo hazvina kuipa, nekuti makaona even NGOs nyika dzakabudirira ndobasa raanoita nyaya political advocacy, political lobby, izvozvo zvakakosha kuti zvinge zviripo. Takaona a strong NGO sector inogona kucriticisa hurumende based on my principles nema values, zvinosimbaradza democracy uye zvinosimbaradzawo zvakare development.
Ko, panyaya yemabasa apa pachaitawo sei hurumende ikaramba yakatsika madziro?
Zvinoita kuti pave nemaretrenchments, mamwe maNGOs anga achicollapsa. Saka zvinoaffecta nyaya yemabasa ichokwadi ichocho. And makaona kuti parizvino NGO sector in general is one of the big employers in Zimbabwe, one of the biggest contributors to foreign currency. Saka it's playing a critical role.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunare muHarare. mumashoko kuvatori venhau mutauriri weZimse kumuzvare Nikki Dlamini vanoti vawedzera nguva yekuti vana vabhadhare mari yekunyora bvunzo dzegrade 7 O level neA level. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevabereki kuti vainge vapiwa nguva pfupi yekuti vabhadhare mari. Zimsek inotiwo yawedzera nguva kusvika musi wa 1 kutanga musi wa 1 nyamavhuvhu anova mangwana kusvika musi wa 5 nyamavhuvhu. Vabereki vakawanda nekuda kweurombo vakatadza kubhadhara mari dzechikoro musi wa 29 chikunguru wainge watarwa sezuva rekupedzisira. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata muzvare Dlamini.
Nguva yekuti vabereki vakwanise kubhadharira vana vavo bvunzo ra2022 yakavhurwa from Monday musi wemuvhuro chitanga mangwana 1 August to chishanu 5 August. Saka vhiki rino iri ndorakavhurwa kuti vabereki vakwanise kuenda kunobhadhara kana vanga vakatadza kubhadhara kusvika musi wa29 July.
Saka chikonzero chei chaita kuti mutore danho iri?
Chikonzero ndechekuti kana muchirangarira pataka pa window re-registration. Registration yakatanga musi wa muna May and kuchikupera kwemwedzi wa May kusvika 29 July. Asi period yekuti vanhu vabhadhare nemari dzemuno munyika Zimbabwe dollar vanga vakapiwa 7 days. 7 days izvo takareverera rate, interbank rate yanchishandiswa mu7 days idzodzo. Saka window period yatavhura tabva tavapa futi imwe rate yavanogona kushandisa panguva iyoyi. Rate ichashandiswa pavhiki riri kuuya iri ra1 August kusvika 5 August ya 488 Zimbabwean dollars to 1 US dollar.
Asi mungajekesa vabereki hamusi kutarisira kuti vange vachibhadhara iri mari yekuamerica?
Isusu sezimsex tiri kuti hakuna mubereki ari kumanikidzwa kubhadhara nemari either yekuamerica kana kuti marand kana kuti Zimbabwe dollars. Mubereki anoona kuti iye ari kukwanisa kubhadhara nemari yakaita sei. Mari iyoyo ndiyo vanoshandisa kuenda kunobhadhara. Saka kana vachikwanisa kubhadhara nemaus dollars vanobhadhara, kana vachikwanisa kubhadhara nemarand vanobhadhara, kana vachikwanisa kushandisa mazim dollars ndiwo vanobhadhara nao.
Uyo anga ari mutauriri weZimse kumuzvare Nikki Dlamini vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo mukuru wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Zvinobatsira asi satiri kuona ndechekuti mazuva awedzero anongori mashoma. Tanga tichifunga kuti dai mazuva awedzera nevhiki mbiri dai zvava vasvika kana musi wa12 August zvaizoita zvakanaka vozopa zvikoro mazuva matatu kuti musi wa15 mapepa acho anga azosvika kuzimse. Tikawedzera mazuva mashanu chete tinongoona sekuti hazvina kunyanyisa kuzadza mukombe nokuti vabereki vakawanda vari kuneseka nemari kumaruwa kuri kunesawo kuti hakutonawo masaiti kana maekopesha ari kurambiwa. Saka vabereki vanenge vachida kuzama eidha kutsvaka keshi kana kuenda kutaundi kuti vakwanise kubhadhara.
Asiwo idzo mari dziri kubhadharwa dzacho vabereki vanodzikwanisa here? Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko zvikuru sei kune vari kumamisha?
Ipapo ndo pamwe panonetsa nokuti mari iri kudiwa yemazamanishini yakakura zvikuru kwazvo zvekuti vashoma vanokwanisa kuikwanisa. Paone kuti kuona kuti 11 US dollars pasubject imwe chete kana mamwe abatsirwa nehurumende asi akazonopfuura 7 pane podiwa ma22 US dollars. Even pa5 munhu akanyora zvikoro zviri kubvisa masubject akati masciences nekuti zviri kuti ari kudhura. Saka even munhu akada kunyora ma5 pane masciences subject anenge achindozvibhadharira nekuti zvikoro zviri kuti masciences aya haakwanisi abhadharwe nehurumende nekuti anoda mari yakadini yakati wandei. Saka tiri kuona kuti ndorimwe dambudziko guru rekuti mari iri kutonesa. Vanhu vakabva mucovid wakawanda wana wazili employees, 94% ya wana wazili employees, saka kundo kia kia upa black market.
Saka murukuru zira urumende kuti iite sei?
Urumende kuti iri kubatira ne bimu, kiwa ana wale kubatira ne bimu, wana washo mazikuru kwashu, wakawanda wazili employees, ya uta wana mto kwanza, hivi nikurezi yesa na uti zikuru za hito na mari, kwete kumili ya mari ino zebaku bimu, ya wana ma kore mari ili kana matatu, isi nga siki kune ino zikuru. Saka paika kuti pa garwe pasi, kuona kuti best asset ye munyika wana wadika. Saka urumende ikwanzo kubasira zikuru kwazo, kuti wana wadiki wangu wa kwanza kunyora faisaje, mundo zinopa kuti wachuze materia pasi kana kuenda mberi, nezize jao, atikino na kutu urumende, aina haanya, mewa ana wadiki.
Mukuru wesangano revarairidzi PTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochienda kuchirongwa chino tarisa nau dzeve chidiki. Muchirongwa chanasi Ivan Zininga we Studio 7 abata muzvare Kerita chawana choga muzvina bizimisi.
Kwa zwa imure Zimbabwe ndino kuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki Youth Forum machinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Svondo rinotaita rombo rakanaka kusangana navanzvadzi vedu Kerita Chawana Choga, Chief Errands Officer, CEO veTumakeri iri muHarare. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa.
No, thanks.
Tinoda kutanga nekunzwa kuti Kerita uyu ndiani uyu, tisati tanzwa zvakawanda wanda.
Zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Kerita Chawana Choga, ndinogara muguta reHarare.
Tinonzwa kuti Tumakeri, Tumakeri anenge achitumwa kupiko Keri uyu?
Tumakeri ikambani yakatangwa mugore ratinozenga 2020 nekuburikidza kwekuti ndakanga ndaona kuti vanhu vari kumumhiri kwemakungwa vanotambudzika kana vachida kuti zvinhu zviitwe kumba zvakafanana nekuendesa vabereki vavo kuzvipatara, kutenderwa kwevabereki magrosari, kutorwa kumaairports, kuitwa mabasa akasiyana siyana avanenge vachida kuti aitwe kuno kumusha. Saka Tumakeri ndopatakaitanga tichida kuti tive ebridge kana kuti tive nzira yekubatsira avo vari kumhiri kwemakungwa.
Makazvifunga sei izvi kuona kuti apa pane mukana regai tipinde nepapa?
Ndakanga ndine shamwari yangu nevamwe sisi vangu vari kuCanada, ndaipotawo vachinditi kana pari paite semugovera zviya kuti kana ukaitawo mukana ndekumbewo kuti unditirewo chakati nechakati nezvekupawo mari yepeturo. Saka ndakazozvifunga musi ndakagara zvangu kuti asi kana vanhu 2 kundikatitanga kuita business ndikaona vamwe 10 vakaita seivavavo hazvitofambi here, ndikaona chiraramiso muno muZimbabwe nekuti mabasa hakuna. Saka ndaitawo panguva yekutsvaga kuti chii handingaitawo kuti ndiwanewo kamari pasaidi.
Semusikana wechidiki ari kupindawo mubhizimisi, zvanga zvakakuomerai zvakadii kutanga Tumakeri?
Zvanga zvakationei nekuti mashandiro edu atinoita kuTumakeri kazhinji zhinji tinotanga tabhadharwa tisati taita basa. Saka nyaya dzekuvimbana idzi dzekuti munhu haazokwanisi kunge ane chivimbo chekuti ndikapimira mari yangu basa rinoitika rinozoitwa here. Saka ndiwo mamwe andingati zvinhinganidzo zvandakasangana nazvo zvekuti munhu anozenge aakuzeza kuti zvino ndikatumira $300 yangu musikana uyu akazenge ashayikwa nemari yangu ndinomuwanira kupi. Saka tingati panyaya dzekuvimbana apa ndiyo yaiva dambudziko guru patakatanga.
Pari zvino makura zvakadii? Muringori muHarare chete here?
Pari zvino tiri muHarare, pana inini nemadhiraivha maviri vanoshandisa zvinhudhudhudhu. Tinoenda kwese kana tichinge tatumwa, tinotakamboenda kuChivhu, takamboenda kuweza, kunana chimwei kunana dzingira zvese kunenge kuchingoda kuti munhu anenge atituma achida kuti tisvike tinosvika but pari zvino kunyanyanyanya tiri muguta guru reHarare
vamunoshandidzana navo tinokuona zvikuru pamadandemutande apo pamasocial media kumafacebook kumainstagram uko vanoda kukuwanaiwo vanoda kutuma Keri uyu vanokuwanai kupi
tina Keri ndinowanikwa panhamba dzangu dzenetone dzinoti 0717605397
tinotenda muzvare Keri tachawana vachitaura naIvan Zininga westudio 7 iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero
Manheru akanaka vatereri ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero tisingapedzi nguva ngatinzwei zviri kunetsa mukoma Dennis Mabera
makadiko pastudio 7 yechechi pano ndinomubvunza pokuti Jesu anotaura achiti kwanzi makazvo kuchinzi usachiva kana kuti usaita upombwe pana Mateo 5:27-28 iro Bhaibheri rinoti Jesu unozoti kwanzi asi ini ndinoti kwamuri atarisisa mukadzi akamuchiva watopomba
saka mukoma Dennis chii chamusinganzwisisi apa chii chamuri kutya
ipapo panonetsa kuti vangani vachapona ipapo pakutarisa mukadzi womuchiva kutonzi wapomba mutemo unotaura zvimwe here kana kutaura saizvozvo zvawakataura izvokuti ukachivisisa mukadzi watopomba pomukadzi wacho unongaita here pamiri usingamupomba nezhira iyeyo kuti unotoita pamiri mukadzi nekuti wamutarisisa
mukoma Dennis mufundisi David Simango vakateerera vari pano kukubatsirai nemubvunzo wenyu makadini Reverend Simango
manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu vestudio 7 mubvunzo wamukoma Dennis Mabera uri pana Matthew chapter 5 Jesu unoti iye makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make panapa Jesu mashoko aaitaura waireva kukosha kwekuti munhu anofanirwa kuziva kuti chese chinoitwa nomunhu chinotangira mukati chinotangira mumwoyo ndoda kuti zvijeke kuti Jesu haana kuti mumwe nomumwe unotarira mukadzi watoita upombwe Jesu haana kudaro
Jesu akati nai mufundisi Simango
Jesu wakati achitaura zvijeke kwazvo kwazvo unoti ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe mumwoyo make muri kuona kuti upombwe unoti waita mumwoyo make nokuti zvinhu zvinozoitwa nomunhu kunze mumuviri wake uyu zvinotangira mumwoyo saka muchiona kuti iko Jesu waida kuti munhu ave nomwoyo wakaberekwa patsva mwoyo wakanaka nokuti Jesu Kristu unoziva zviri mumwoyo medu tikaona pana Mateo chapter 9 pavhesi ya 4 panotipo asi Jesu achiziva mifungo yavo akati munofungireiko zvakaipa mumwoyo yenyu nokuti tinoda kuziva kuti munhu wese ane chaanoita chinenge chatanga chadzvarwa mumwoyo make sakei paanoti munhu akatarira mukadzi akamuchiva atoita upombwe mumwoyo make sakei Dhavhidhi achitaura achiti iye kumapisarema chapter 119 pavhesi ya 11 unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai kana mumwoyo muine shoko ramwari haungagoni kutadzira mwari nokuti shoko iroro rinokuvandudza mifungo yako kuti uve nokufunga kwakanaka kana uine kufunga kwakaipa nezvaunozoitavo zvinenge zvakaipa saka munhu zvose zvakaipa zvaanoita mbeu yacho inotanga mumwoyo saka hazvisi kureva ba kuti kana waita chinhu mumwoyo imomo tomboti zvataurwa namukoma Mabera
aiwa tinotenda nguva yedu ndo yadyanana tinotenda Tanonoka Wande uye tinopa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iko zvino ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube weStudio 7.
Soko hizika tisenda bakuvi o